Muchuchisi wenye ii vagarudzozi ya duma, vati vasikala vakakurudzira mhirizhonga, kuburikidza nemavhidhiyo avakaburitsa akaiswa pa social media. Vazi ya duma, vati vasikala vakati veruzhinji vanofanira kuratidzira, vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika, uye vaEmmerson Mnangagwa, vatadza kutonga, asi rimwe remagweta avasikala, vaEric Matinenga, vaudza dare kuti ikodzero dzavasikala kutaura zvavanoda, chero izvi zvichiitwa murunyararo. VaMatinenga vati havasi kufara kuti hurumende haina kuvapa mavhidhiyo anoratidza zviri kunzi zvakataurwa navasikala zvaita kuti vapomerwe mhosva yavave kupomerwa. VaMatinenga vati vasikala vane kodzero dzokuita zvematongerwo enyika sezviri mubumbiro remitemo yenyika, vachiti nyaya yaitaurwa navasikala ndeyematongerwo enyika. VaMatinenga vati mhosva iri kupomerwa vasikala haisi mhosva inokodzera kuti vaiswe paremand, saka nokudaro vakumbira dare kuti muchuchisi wenyaya iyi ashevedzwe kuti azoudza dare mhosva yavasikala. Mutongi panyaya iyi Valanzini Ncuve vati nyaya iyi idzoke mudare nemuvhuro sezvo nguva yanga yapera. Zvichakadai, munyori mukuru muMDC Alliance vaCharlton Wende vashora kusungwa kwavasikala vachiti hurumende haisi kuda kuti bato ravo rirarame.
Mangono mabatirwa ari kuitwa vavasikala vauya pano makuseni vakaiswa njema kusvika kuma4 pasina chaitika. Vasikala munhu anotungamira bato redu reMDC ari kushungurudzwa nekuti munhu weMDC. Vasikala vari kuchajwa nechinhu chakaprotektwa neconstitution. Constitution yedu inobvumira kuti vanhu varatidzire. Section 59 ndiyo yasvitsa vasikala panapa. Saka isusu sebato reMDC tiri kunyunyuta zvikuru nemabatiro ari kuitwa mamembers edu MDC. Mukatarisa utungamiriri hwedu hweMDC, mavice president edu ese, vasikala, inini, international relations standing committee edu ese, vese vane macharges. Saka vamunangako havasi kuda kuti opposition iendere mberi. Mukaono zuro takarasikirwa nakansela akapondwa kukaroi. So zvese zviri kuitika zvichikanganisa bato redu reMDC, maMP kuparlament vari kutora, zvese building edu vari kutora, chavasiri kuda kuti MDC irambe iripo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vambosungwa panze pematare vakaendeswa kukamba yeHarare Central asi vazoregedzwa pasina mhosva yavapomerwa. Mapurisa anga akapakata zvombo adzinga vatsigiri veMDC vanga vauya kuzonzwa nyaya yavasikala. Mumwe wavatsigiri ava uyo angoda kudaidzwa kuti madzibaba ati haasi kufara nekushungurudzwa kwaanoti kuri kuitwa vasikala.
Hakuna zvakadaro, ngavaende vanosunga vanhu vanoba mombe. Tina vanhu vari kuba mombe, vanhu vari kuluta, vari kudzingana. Handiona mupati vari kudzingana nawo pati. Ngavaende vanobatana nawo pati yamwe vadzosa zvavakaba. Vadzosa zvavakaba. Vadzosa zvavakaba. We wakatara gore rino. Gore rino. We wakatara gore rino watondura. We wakana vauraya hwiwa. Vototiuraya. 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 Zimbabwe yaramba.
Vasikala avo vakasungwa nezuro ndeumwe wevanhu gumi nevana vakaziviswa nemapurisa panhepfenyuro kuti vari kutsvagwa. Vasikala vari kupomerwa mhosva imwe chete nemutori wenhau Hope Chingono pamwe nemutungamiriri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume yekukurudzira kuratidzira zvine mhirizhonga mukati munyika. VaNgarivhume vakanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nezuro uye Chingono ari kutarisirwa kupiwa mutongo wake nemuvhuro pachikumbiro chake chekuti atongwe achibva kumba achiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.